Paorthopedic Center ndipo panogadzirwa butsu, makumbo nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoshandiswa nevakaremara pakufamba. Vakaremara ava vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya kumaruwa vachida kugadzirirwa zvinhu zvavo. Kubva gore rapera, vashandi vepo vakangogara sezvo pasina matehwe anosoneswa butsu. Simbi dzakabatanidzwa neunyanzvi dzinobata mitezo inenge isina kusimba, nezvinogadziriswa makumbo evanenge vakadimuka makumbo. Vashandi vepaorthopedic center vasina kuda kudomwa mazita avo vanoti vave nenguva vachiudzwa kuti hapana mari yekutenga zvekushandisa. Vanotiwo michina mikuru yekusonesa matehwe yakatomboita mwedzi misere yakabatirwa nevaiigadzira pashaikwa madhora mazana maviri ekuitsikinura. VaChris Samuel Makisi Kofi, avo vane makore makumi mana nematanhatu yekuberekwa, mugari wemumusha wemukucha kumagunje. Vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro. VaKofi vanoti vakaremara vekunzvimbo dzakaita semagunje, mudzimu, dandawa, rengwe netengwe musimbe vave kutogwesha nepamusana pekushaya zvekuvabatsira pakufamba.
Patiri ikoko vamwe makumbo havana, maoko havana, vamwe vanogwesha mawiriche havana, tozoti vana zvakare vanofanira kuti vange vari kuenda kuchikoro. Mawiriche chaiwo havana. Kwozoita kufamba kwacho makumbo anenge asingakwanisi kana kufamba, makrash havana.
VaKofi vanoti vabereki vari kuomerwa zvikuru nekuti vana vavo havasi kugadzirirwa butsu dzekufambisa kana makumbo kune vanenge vakadimuka makumbo.
Ungagone here kumutakura mwana uya ane 6 years, 7 years kusvika 15, 13, 12 years, 10 years ane hurema. Kubva ipapo pamba pake kuti unosvika kuchikoro 2 kilometers, 3 kilometers, 6 kilometers, 7 kilometers kuenda kuchikoro kwacho. Ava uyu anogara nemwana iyeyu amunhu akura kuma 40, 50, 60.
Amai Praxedes Chadambura vekwachitida kuhwedza vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro pamwe newheelchair. Amai Chadambura vanoti zvinhu zvinosvika pakuipa nekuti vakaremara havasi kubatwa sevanhu mumamisha.
Isusu tinotaura asi hationi kwazvinoenda nako. Vanotora vanofamba ndova vanotora voisa panzvimbo yevanhu vakaremara, instead yekuti vanhu vakaremara vapote vachizvidini vachizvimiririro. Pane zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvimiririrwe nevakaremara, asi vari kuisa vanhu vanokwanisa kuita sei kufamba panzvimbo iyoyo.
VaSidney Chitsiwa, avo vane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, vanogara kumabvuku muHarare. Vakaremara makumbo ese. Vanoti pari zvino vari kutoshandisa wheelchair nekuda kwekutadza kugadzirirwa butsu nevepaorthopedic center.
Kusheka kwezvinhu zvakadaro ndoona kuti nedzimwe nguva kusaitirwa hanya nevanokwanisa kuzvifambira, nekuti zvinhu izvozvo zvakafanana nemakumbo angu. Zvakafanana nekuti munhu wadimburwa chigunwe chichirwadza onzienda kumagrocery kunotenga chinhu.
VaClever Mukazi vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro. Vanoti vaimbogadzirirwa butsu paorthopedic center asi iye zvino vakatosiyana nazvo.
Nekuti unonzwa zvichinzi macalipers seye zvinezvi ndaidawo kugadzirisa anguwo, nekuti anditori nawo macalipers a2007 chaiko chaiko. Asi nekuda kwokuti unongo uchishaya kuti mari yacho ungaiwanipi, inezvi kalipa raakutangira pa kana iri pe ma$350. Satotaza kuti vanhu vangani vane hurema vanokwanisa kuwana $350 wese munhu ari kumusha.
Vatapfuma Gutsa, avo vanozivikanwa pasi rose pamusoro peumhizha hwekuveza matombo nekunyora mifananidzo, vanoti vakaremara vanofanira kuzvimiririra kuitira kuti matambudziko akaita seari paorthopedic center agadziriswe.
Zvinhu zvatiri kususukidza mberi zvinenge zvati zvapinda mudondo, nekuti mumwe munhu anoenda unotenga kana kuti hembe shirt $100 kana $200, boots $500, suit $2000, asi uchiregerera maburi akadaro achisara akashama, hadinione fange zvine unhu wakati kwesere. Vanhu vanenge vangosvika pekuoma mwoyo nekupera rudo.
Gurukota rinoona nezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana, Dr. David Parenyatwa, vanoti hurumende iri kutora matanho ekugadzirisa dambudziko repaorthopedic center. nekuderedzwa kwemitengo wekugadzirisa zvinoshandiswa nevakaremara.
Apa ndinonyatsoziva ndine vanhu vari kufamily yangu vakaita izvozvo. Saka ndinonyatsoziva kuti zviri kudhura chaizvo. Ende tiri kufungira isusu kuti tingaone here mubhajeti redu riri kuuya here. Chidimbu chemari chinokwanisa kuendeswa kusenta iyoyo. Kunyanya kugadzirisa ika zvinhu zvikaonekwa zvichitengwa nehurumende zvinobva zvachipawo kuhani.
Vaparenyatwa vanoti vachaisa chikumbiro mudare reparamende kuti pave nemutemo unosimbisisa kuti zvinoshandiswa nevakaremara zvisashayikwe zvachose munyika. Kudzamara zviri kutaurwa navaparerenyatwa zvaitwa, vakaremara savakofi nevamwe vavo vacharamba vachishupika vachishaya zvinhu zvavanoda kushandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.